Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 23/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti by-election yekubhikita West yaive nemhirizhonga mukati.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai voshanyira Matabeleland vachinzwa zvido zvevanhu pamusoro pezvinhu zvinokoshera bato ravo.
Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vanotanga svondo ravo rekutanga vari pabasa muWhite House.
MaWarriors osangana neTunisia mumutambo wakakosha zvikuru makwikwi eAfcon 2017.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano Resim Rights rinoti sarudzo yeby-election yakaitwa kubhikita West mukupera kwesvondo yakakanganiswa nekutyisidzirwa kwevanhu nenhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF. Mukuru wesangano iri vaOK Machisa vanoti musi wesarudzo nhengo dzeZANU-PF dzaionekwa dzichinyora mazita evanhu vainovhota uye uwandu hwevanhu vaibatsirwa kuvhota hwaive vakawanda zvikuru. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinotiwo mugwaro raro rakanzwa kuti vanhu vainzi vanyorese nemasabhuku avo pamwe nevatungamiri vebato reZANU-PF vasati vaenda kunovhota.
Zvinonzwiwo vechidiki vakawanda vaibatsirwa kuvhota vachinzi havakwanisi kunyora, chiratidzo chekuti vanhu vakanga vatyisidzirwa. Izvi zvatsinirwawo nesangano reZimbabwe Election Support Network, iro rinotiwo munguva yegadziriro yesarudzo ZANU-PF yakashandisa mhirizhonga kune vanopikisa vaikwikwidza, izvo zvakasiya vamadhokuchi vasa veNCA vakuwadzwa mushure mekurwiswa. Asi masangano aya anoti ZEC yakafambisa sarudzo idzi zvakanaka, kunyange achiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuitwa musarudzo dzichatevera. Amai Beauty Chabaya veZANU-PF wakawana mavhoti anoita 13,156, vachiteverwa navakuda kwaShe Gopo veZimbabwe People First awakawana mavhoti 2,453. VaInnocenti Muzvimbiri vaikwikwidza vakazvimirira vakawana mavhoti 725, kuchitiwo vamadhokuchi vasa veNCA vachiwana mavhoti 343. VaTerence Makumbo vePDZ vakawana mavhoti 132, kuchizotiwo vaHeya Shoko vakakwikwidza vakazvimirira vachiwanawo mavhoti makumi manomwe nematanhatu kana kuti 76. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMachisa pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga ndoda kutenda vagari vemubhikita nekusapinda mumhirizhonga inove inokuvadza. Yatogara tichiziva kuti kana vanhu vava kupinda musarudzo dzakafanana naidzodzi kunopisiranawa dzimba, vanhu vanorovana, vamwe vachitousvika pakuurayana. Asi ndinoda kuti vanhu vekubhikita vati kurei, asi chandinonyanya kushora zvikuru muongororo yatakaita ndeyekuti vagari vemubhikita vanhu vanoda runyararo. Vanobva kunze atingati mapoliticians ndivo vanouya vachida kuzokanda mbodzi yeruverengo munzvimbo yakafanana nebhikita, kuti vanhu vazopedzisira vavhota vasina kusununguka.
Totarisawo gadziriro kudivi reZimbabwe Electoral Commission, makagutsikana here nekugadzirira kwayanga yakaita?
Ndinoda kukorokotedza zvakare commission inoita nezvesarudzo yeZEC kuti hapana dambudziko ratakanyanya kuona. Mapolitician vese atakasvika anga achinyatsoshanda zvakanaka, chatakangotionei chatinofungira kuti tiri kuzonazvo zvodawo ndisizvisise tsananguro ndeyezvekuti pamunosvika muchitauraona na presiding officer muchida kuzonzwawo kuti apa pari kufambawo sei. Mapresiding officers vamwewo vanga vachasina kusungunuka kutaura nemaobservers, vanga vachitotaura kuti havana kupiwa yatingati order kana kuti instruction yekuti vazenge vachitipa information yekuti munofunga kuti pavhotawo vanhu vangani mubhuku mei mune vanhu vagani vakarejesa.
Vanga vari mukuru weZimrights vaOK Machisa vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa vanoti zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti mapato anopikisa anofanirwa kusunga dzisimbe kana aine tarisiro yekuzokunda ZANU-PF musarudzo dzinotevera.
Dambudziko rezvakabuda musarudzo riri paviri. Pane nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu vanenge vachikwikwidza nekushandiswa kwechisimba. Tine dambudziko rekuti tinatsoongorora kuti ZANU-PF ine sapoti yakasimba here, nokuti painenge yahwina pacho panotaurwa nyaya yekushandiswa kwechisimba nekushungurudzwa kwevanhu kwakanyanya. Izvozvo zvotipa mubvunzo wokuti isapoti here kana kuti chisimba chishandiswa kuti vahwina vavahwine. Chechipiri, pane dambudzikowo rekuopposition rokuti opposition haisati yabatana. Toonawo kuti kune vamwewo vanozouyawo vachingotsvakawo kuzvimirira vega. Kureva kuti munyika medu munotori nedambudziko rokuti vanokwikwidza kuti vabatane chaiko chaiko, pane dambudziko. Saka izvozvo zvinogona kuramba zvichipa ZANU-PF mukana wokuhwina, tisingatarisi hedu zvandatanga kutaura zvedambudziko rekushandiswa kwemhirizhonga uko kuri kunzi kuri kuitwa neZANU-PF kunyanya.
Chidzidzo chingadai chakawanikwa nemapato anopikisawo musarudzo idzodzi dzeby-election.
Wero, chidzidzo chiri kubuda apa ndechokuti chokutanga kunyangu vachida kuita zvokubatana nevamwe, pane pakutariswa kuti tiri kubatana tichiuya nesimba ripi kana kuti tiuya nezvipi pakubatana kwacho.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Vamwe vatsigiri vemDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vari kuratidza kushishikana pamusoro penyaya yekuva nemubatanidzwa nemamwe mapato anopikisa. Mutori wedenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva nezviri kuitika vanoti vamwe vatsigiri vebato iri vakaudza mutungamiri wavo kuti havazi kufara nenyaya yekuti MDCT iite mubatanidzwa nemamwe mapato, zvikuru kana zvichireva kuti vamwe vemamwe mapato aya vachazopiwa zvigaro zvepamusoro. Vatsvangirai avo vakatanga misangano yavo yekunzwa zvinofungwa nevatsigiri vavo panyaya dzakasiyana-siyana nemusi wechishanu kuBaitbridge, vakazoita mimwe misangano miviri nemusi weMugovera naNezuro kuGwanda. Vakabvuma kuStudio 7 kuti nyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa iri kutaurwa nezvayo zvakasimba. Asi vakati vanhu vakawanda vari kunzwisisa kukosha kwakaita kuti mapato anopikisa abatane, vakatiwo vane chivimbo chekuti vachakwanisa kutaurirana kusvika vanzwisisana panyaya iyi nevemamwe mapato anopikisa.
Kwandabva nezuro nanhasi munhu wese ari kuona kuti zvii zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabatane, kuti tiite make sure kuti zvinhu china ZANU-PF chaedza ngatibatanei. But of course vanhu vanozobvunza kuti munobatana sei. Aizvo azvichibvira IMDC yatungamirira kubatana ikoko, dai vatsvakirai vatumira kuti of course those zvinhu zvichataurwa, but tichaita madiscussions nevamwewo vatoda kuti tione kuti ngabatanawo sei.
Vatsvangirai vakatiwo vanhu vakawanda vari kushushikana nenyaya yekuti vechidiki vabvezera vakawanda munyika havade kuwanzovhota, vakatiwo zvakakosha kuti vechidiki vose ava vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya, vachiti kuvhota ndiyo chete nzira inoita kuti vechidiki vakwanise kubatsira kugadzirisa matambudziko ari munyika.
Tina vana vadiki between the age of 20 and 35 vari kufunga kuti kuvota is a waste of time. Haisi waste of time, zvinhu zviri kuitwa zviri kuitirwa for them, zviri kuitwa for the young generation kuti ikwanise kuwana upenyu hwakanaka mangwana. So they have to participate. Vanofanira kunoregister, vanofanira kunovhota. Ndiri kukumbirisa vechidiki vese vazive kuti iri basa ravo rokuti change inouya sei, inouya kana ivo vachikwanisa kuti vakwanise kudii kunoregister nokuvhota.
Mutauriri weboka rechidiki MDCT kuMatabeleland South vaDennis Moyo vakati zvakakosha kuti bato ravo riwane nzira dzekubatsira pamwe chete nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Sachigaro weboka rechidiki mubato reMDCT vaHappy Muchidziva vakatsinhira kukosha kwakaita kuti vechidiki vavhote vakaudzawo Studio 7 kuti boka ravo rakatanga chirongwa chekukurudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vatsvangirai vakatiwo zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvataurwa nevanhu vakawanda kusvika pari zvino ipfungwa yekuti nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa uye kutsutsumwa kweveruzhinji pamusoro pekusarira kwakaita nzvimbo dzakawanda dzekumaruwa munyaya dzebudiriro. Vatsvangirai vakati bato ravo rinokoshesa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vakati bato ravo richishanda nemamwe mapato riri kuenderera mberi richikurudzira kugadziriswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira mitemo zvine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 paNyandeni Primary School kuGwanda, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva weGambia vaAdama Barrow vanoti vachaumba komisheni ichamirira chokwadi iyo ichaongorora zvipomerwa zvekutadza kutonga kwevaive mutungamiri wenyika iyi paYahya Jammeh mumakore makumi maviri nemaviri vachitonga.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kutarisirwa kuburitsa America kubva mugungano rekutengeserana renyika 12 rePacific Rim apo vari kutanga svondo ravo vari muhofisi.
Hurumende yeSyria nevamiriri vemapato anopikisa vasangana nhasi muguta guru reKazakhstan kunaurirano dzerunyararo dziri kutsigirwa neRussia neTurkey, idzo vane ruzivo nezviri kuitika kune vanopikisa vari kuti hadzisi kuzopa mukana kuhurukuro dzinoitwa vanhu vakatarisana.
Rimwe bato rezvematongerwo enyika rinoti rakazvipira kuchenesa misha inogara veruzhinji senzira yekudzivirira zvirwere zvemudumbu zvakaita setyphoid. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Bato reTransform Zimbabwe rinoti kunyange hazvo riri basa rekanzuro yeHarare rekuchenesa guta, kufa pamwe nekurwara kuri kukonzerwa nechirwere chetyphoid zviri kupa kuti vapindewo muurongwa hwokurwisa chirwere ichi. Bato iri nemusi wemugovera rakabatana nevagari vemumusha weGlenview kutakura marara pamwe nekubvisa marara mumwena inofamba nemvura munguva ino yekunaya. Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nekuona kuti kanzuro yeguta reHarare iri kutadza kuchenesa guta, vakazvipira kubatsira kanzuru mukurwisa chirwere chetyphoid pamwe nezvimwe zvirwere zvemudumbu.
Isu sebato takaona kuti situation yatinayo mumaguta edu haisi kuita zvakanaka zvachose maringe nenyaya yezvirwere zvikuru sei typhoid yakapaka typhoid yakaita outbreak ishi. Tiri kuona kuti marara asi kutakurwa munzvimbo dzinogara vanhu vakawanda. Saka takaona kuti tikaramba tichingoblema nekutaura kuti zvinhu hazvisi kuita zvakanaka, zvinhu hazvisi kuita zvakanaka, tisina chatinoita hazvingaiti zvakanaka. Saka tabva tati ngatibatane isu pachedu titange kuita something. We can start small or in a small way, but tikaita look at one community tikatanga kuigadzisa sezvatikuita nhasi zvinobva zvaite zvakanaka, kureva kuti tiyabva taenda munzvimbo dzakasiyana-siyana to cleaner toita make sure kuti vana vedu vanochengetedzeka nevanhu vedu vanochengetedzeka munharaunda dzavanogara.
Vangarivhume vanoti vachange vachichenesa nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitanga nenzvimbo dzine vakarwara nechirwere chetyphoid vakawanda.
Tichibva kuno iko zvino tichaenda Chitungwiza, tichaenda nzvimbo dzakasiyana sana wevo takatotsvaga already kuti nzvimbo dzakanyanya kuti outbreak typhoid ndeipi. Takabatsira nedepartment rehealth tikavabvunza tikapiwa idzodzo. Saka ndodzatiri kuenda next, tichaenda Chitungwiza, tichaenda Mbare, tichaenda kubudiriro, tichaenda kumabvuku, tichaenda kutafara, ndo zimwe dzenzvimbo dzatichange tichifamba tichienda kuti tikline nzvimbo dzakawanda.
Mumwe wevechidiki mugari wemuglenview 3 muzvare Naomi Banda vanoti vakarwadziwa zvikuru nemusikana wechidiki akashayika nechirwere ichikumbare.
Ndabatikana zvekuti kuti ndifanwa kunge ndiriwo mwowe vanobvisa tsvina.
Mumwe mugari wemuglenview amai Fortunate Kanyasa vanoti vari kufara zvikuru nechirongwa chekuchenesa misha inogara veruzhinji.
Ndajoinawo chirongwa checlean up Zimbabwe nekuti tiri kuda kuti tichenese nyika yedu nokuti vana nevanhu vese vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvetyphoid. Saka tiri kuda kuti tidzivirire chirwere chetyphoid kuvanhu. Saka tese ngatibatanei pakucleana nzvimbo yedu.
VaStephen Makoni vanogara muarea 8. VaMakoni vanoti munzvimbo yavo kanzuro yatova nemwedzi vasina kutakura marara. VaMakoni vanoti vanhu vazhinji vari kuchema-chema nemidumbu munzvimbo yavo. Magwaro akabudiswa nebazi rezveutano anoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matatu vari kufungidzirwa kuti vangangova nechirwere ichi. Vanhu makumi masere nevashanu vakatobatwa nechirwere ichi uye vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere chetyphoid kubva zvachatanga munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vanoti vanhu vanofanira kungwarira mvura yavari kunwa uye vakatanga kunzwa kurwara vanofanira kuenda kumakirinika kana kuzvipatara nechimbi chimbi. Izvo zvinotevera mashoko ebazi reCivil Protection Unit ekuti matunhu anosvika matanhatu anogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura. Izvo zvinosanganisira nzvimbo dzakaita semuzarabani nembire kumashonaland central, Gokwe North kuMidlands, Middle Sabi kumanikaland, Cholocho kumateveleland north, Beitbridge kumateveleland south uye Chiredzi kumasvingo.
Kunaya kwemvura uku kuri kutyirwa kuti kunogona kukonzera kupararira kwezvimwe zvirwere zvakaita setyphoid iyo yakauraya vanhu vaviri muHarare. Dzimwe nyanzvi muya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe haina kunyatsogadzirira kupararira kwezvirwere sezvo muzvipatara musina mishonga. Mukuziya nyaya iyi tabata Dr. Parerenyatwa avo vakurudzirawo vanhu kuti vatumire mvura yemumatsime kana zvibhorani kuna vana mazvikokota kuti iongororwe.
Tinokurudzira kuti vanhu vangwarire chaizvo kusanwa mvura yetumatsime tunonzi tumashallow wells, itwo tunda imvura inenge yadhoza pasi ichitora tsvina ichitora pamwe kunenguine kwakaitira vanhu tsvina zvese zvinopinda mumashallow wells. Ende kana maakuzonwa iwoyo unokwanisa kubata typhoid kana kuti cholera kana kuti chirwere chemanyoka. Saka tinenge tichida kuti mungwarire nyaya idzodzo zvikuru kuru kunwa mvura. Chechipiri ndechekuti kuzoti kana manenge muchinwa mvura iri mutsime maona razara rafatyira ende hauna kumwe kwekutora mvura majaira tsime rako rekumusha rounoramba uchitora mvura asi razarisa ende hauzive kuti mvura iyi yabva pasi here kana kuti yomvura yekugezwa. Tinenge tichikurudzira zvikuru kuti muboile mvura yenyu muboire chaizvo kusati mainwa muboigadzika moboila moigadzika mozonwa. Izvozvo zvinobatsira zvakare kuuraya chirwere. Tiri kukurudzira zvakare zvikuru kunyanya kumazvikoro maboarding schools kuti kana pachikoro ipapo paita manyoka haikonai kuti maparents yai muzotora vana venyu. Tinenge tichida kuziva kuti manyoka imhandoi mombovachengeta vana vayo motitaurira isu mokurumidza kutaurira kuhealth tinomhanya netimu dzedu ipapo kuona kuti manyoka aya akaita sei. Ndayekuti mukati pangoita manyoka maparents oya kuzotora vana vavo pamwe kana iri typhoid kana cholera inenge yaakutobva yapararira nenyika yese. Damunenge maakuti yatora mwana wako yachienda uko.
Ko, pane mamwe mapiritsi here angatengwe nevanhu anoiswa mumvura umu?
Tinokurudzira futi zvikuru blessing kuti kana vachera mvura yako iyoyo so iye zvino tiri kudistributa kana tiri kupa mapiritsi aya anonzi maapataps anokwanisa kuiswa mumugomo wako wemvura okanda matablets iyeye anouraya futi zvirwere izvozvo anenge aine chlorine inobatsira chaizvo kuuraya zvirwere izvozvo.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vari parunare muHarare.
mutungamiri mutsva atinodzokorora taura bless.
Iko zvino tokupai mashoko atotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuNorth Korea.
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muNorth Korea iri kuramba ichienderera mberi. Izvi zviri mugwaro rakanyorwa nebazi reState Department rikaendeswa kudare reCongress. Gwaro iri rinoti vanhu vari kutongerwa rufu pasina kuendeswa kumatare, kusungwa nekubatwa chibharo. Vakawanda vanotyorerwa kodzero dzavo ndevaya vari mumajeri, umo munonzi mune vanhu vanosvika zviurusana nemakumi maviri. Hurumende iyi kuburikidza nemitemo yayo inonzi inobatawo vashandi chibharo nekusaremekedza kodzero dzavo. Munyika iyi hamunawo nepfenyuro dzakazvimirira dzoga. Pamusoro pezvo, hurumende yeNorth Korea inorambidzawo kutepfenyura kwenepfenyuro dzekunze. Vanhu vanoona mafirimu ekunze vanosungwa kana kutongerwa rufu. Bazi reState Department rinoti pane vakuru vehurumende yeNorth Korea vari kutemerwa zvirango. Mumwe wacho ndiKim Wong-hong, gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Gwaro rakaburitswa neUnited Nations Commissions on Inquiry on Human Rights in North Korea rinoti bazi rekuchengetedzwa kwemukati menyika iri nenyaya dzakawanda dzariri kupomerwa nekutyora kodzero dzevanhu. Bazi iri ndirowo rinoona nezvemajeri ayo anotyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya. America inoti iri kuziya zviri kuitika muNorth Korea uye inomira nevari kushungurudzwa. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNorth Korea. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochitarisawo zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vatanga svondo ravo rekutanga vari pabasa. Nyika zhinji dzemuAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe dzakamirira kuti dzinzwe hwaro hutsva hwavaTrump pamusoro penyika dzekunze. Bato rezano PF rinoti riri kutarisira kuti vaTrump vachabvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika, ukuwo bato rinopikisa reMDCT richiti havaoni izvi zvichiitika. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda nesangano reInstitute of Young Women Development, Muzvare Glanis Changachirere, vanoti zviri kuitika muAmerica zvinoratidza kunaka kweutongo hwejekerere, uye veruzhinji vakamirira kuona kuti vaTrump vakarongerei Africa. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 ataura naMuzvare Changachirere kuti tinzwe maonero avo.
Chekutanga ndinoda kuti dzidzo huru yandaona mukutanga basa kwavaTrump inyaya yekuti kunyangwe vanhu veruzhinji vemuAmerica vari vanhu vaipesana navaDonald Trump vakaratidza kuti havana kufarira makampeiniro nematauriro avaDonald Trump, zvikuru sei zvakanangana nemadzimai nevanhu vanobva kunyika dzechiIslam uyezve nevamwe vanhu vose vasiri zvizvarwa zvemuAmerica. Ndaona kuti pakaratidza kuti kana pachitaurwa nezvedemokirasi kana kuti rutongo rweruzhinji muno muAmerica zvinosevenza, nokuti kunyangwa izvozvo vanhu vasina kufara nazvo vakakwanisa kuenderera mberi nekuvagadza yatinoti iyo transfer of power, nekuvapa basa ravo kuti vavane mukana wokunge vachitonga United States for the next 4 years.
Munoona vaTrump vachizobata sei hwaro hwavo hwekunze kwenyika? Takanyanyotarisa Africa, zvikuru saZimbabwe.
Maonero angu zvakare mukuuya kwavaTrump pachigaro ndekuti hongu hatisati taona kuti vachange vachiita sei maererano nekuchinja kana kushandura yatinoti foreign policy yavo zvakanangana neAfrica kusanganisira Zimbabwe. Asi mufungo wangu ndewekuti nekuda kwekuti vaTrump munhu anofarira zvemabhizimisi, munhu anoda kushandisa mari pane zvaanoona kuti inoburitsawo imwe mari, ndiri kuona vari munhu wekuti zvinogona kuita izvo kuti vanogona kutarisira pasi nyaya yerubatsiro rwekubatsira Africa in the name of aid, vachida kuedza kukurudzira kuti kana vachienda kuAfrica ngazvive zvinhu zvinoita kuti America iwane mabhizimusi, zvive zvinhu zvinoita kuti vakwanise kugadzira mabasa for Americans. So ndiri kuona inini kuti zvinhu zvinogona kuitika kuti maonero avaDonald Trump anogona kukanganisa mamiriro akaita aid pari zvino, zvichisanganisira zvakare nyaya yekukurudzirwa kwekodzero dzevanhu. Handioni vaTrump vari munhu anoda zvikuru kuramba achivandudza nyaya dzekodzero dzevanhu, asi kuti munhu akaringana nezvamabhizimisi kuti paanofungira kuti zvinogona kubatsira America mukuedza kugadzira mabasa uye upfumi hwenyika yavo, munhu anogona kunge achitarisira pasi kodzero dzevanhu pasi rose.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona imo muno muAmerica?
Zvakangokosha kuti vanhu kana tichivaka nyika ngativake nyika tiri pamitemo kana kuti tsungo kana kuti masystems atinoziva isusu, kuti kunyangwe nyika ichizotongwa nemunhu watisingatrust kana mhengera mumba chaiyo chaiyo, tinenge tine tarisiro yekuti masystems iwawo achakwanisa kudzoreredza munhu iyeye.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reInstitute of Young Women Development muzvare Glanis Changa Chirere vari muguta reWashington muAmerica naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Munhau dzemitambo, nenguva dza9 nhasi manheru chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare kuti chitambe neTunisia mutambo wakakosha zvikuru we2017 Africa Cup of Nations. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Upenyu hwemaWarriors makundano aya hwamira netambo mushure mekurohwa kwavakaitwa 2-0 neSenegal, zvekuti vanofarira kukunda Tunisia vachinamatawo kuti Senegal icharova Algeria kuti vaenderere mberi nemakwikwi aya. Asi chiri kunyanyotyisa ndechekuti Senegal yacho yatove makota finali kare, zvekuti vanokwanisa kuregedza kutambisa vatambi vavo vari mukurumbira sezvo vasisina chekutambira mumutambo uyu. Mutsigiri wemaWarriors vaRichard Musengezi vanoti maWarriors anga asingafanire kumirira kutambirwa bhora nezvimwe zvikwata, asi kuti vaifanira kuzvimirira vega.
Hatifanire kutipese patotamba bhora toita kutambirwa bhora nevamwe vanhu, tofanira kukwalifaya nekuhwina kwedu tega nemapoints edu akakwana.
Asi vanofarira zvekubheja mitambo yenhabvu vanoiti tamba oga, vanoti Zimbabwe inofanira kutanga yakunda maCarthage Eagles vasati vatarisa kuti zvimwe zvikwata zvatamba sei.
Tofanira kuti tiwine, hatifanira kudyiwa because takaruza chanzi palast match yakapfuura iya, saka tofanira kuti tinyatsohwina.
Pari zvino maWarriors ndiwo ari pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoint imwe chete, vakaenzana neAlgeria iyo iri kusangana neSenegal manheru anhasi zvekare. Senegal iyo yakarova Tunisia neZimbabwe 2-0 yatove makota finari mushure mekuunganidza mapoints matanhatu kubva mumitambo miviri. Tunisia iyo yakadambura Algeria 2-1 svondo rapera iri pachinhano chechipiri nemapoints matatu. Muteveri wechikwata cheDynamos vaShepard Saizi vanoti maWarriors akatamba sezvavakaita paSenegal vanodamburwa zvekare neTunisia.
Pina ine mentality yavapinda nayo game red Senegal tinorowa zvakare, tinonoka chidzoka kumusha early singazvatasika tarisire.
Mutsegiri wechikwata cheMutare City Rovers vaSimba Rashema ndizvidza vanoti kana Zimbabwe yatotamba zvakanaka mutambo uyu unoita mangange.
Tunisia obviously draw, chakutongotesera draw hatichatarisira win, tangotesera draw because vakomana vacho vasikuda.
Asi kune vamwe vanofunga kuti Zimbabwe ichakunda, mumwe wavo vari vatrimo chimwaza avo vanotsigira chikwata cheDynamos.
Handikuona Zimbabwe ichihwina 2-0.
Vanotevera chikwata cheCapes United vatatenda machaka, vanoti Zimbabwe iri kubudirira vachitipawo kuti vanofunga kuti maWarriors anokunda nezvibodzwa zvingani.
Natowina net 2-1.
Vakawanda vatataura navo vanoti murairidzi wemaWarriors Kalisto Pasua anofarira kutambisa Tenda Indoro pamwe chete naNyasha Mushekwi naKnowledge Musona kana achida zvibodzwa, kwete kuisa kumberi Cuthbert Marajira naMatthew Rusike avo vari kukundikana. Zimbabwe ikatadza kurova Tunisia nzira yavo ye2017 Africa Cup of Nations inenge yasvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
tinotenda Mike kuti asvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri.